Chikuru seMDC tine gwaro redu ratinoti constitution, bumbiro remutemo weMDC rinotaura iro mafambisirwo anoitwa zvinhu muMDC nezvinokararirwa kunzi vatungamiri vange vachiita. Kana munhu anzi ane mhosva, anomiswa pamberi pematare eMDC. Kana kuchipostori zviriko, ukapomba kuchipostori, unomiswa pamberi pematare echipostori ichocho. Saka ndizvo zvirikowo kuMDC, ibato rine mutemo. Saka ndivo zvatakaita chete panenyaya yaVamangoma. Isusu seMDC takati vaMangoma vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari yebato zvisizvo, vachidivida vanhu. Saka isusu hatiti kuti pari zvino kuti vane mhosva kana kuti havana, zvinoonekwa nedare izvozvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vasiri kuda kuti munhu aende kudare. Kwete kwete kwete. MuZimbabwe tinofanira kuti kana uine mhosva unomira pamberi pedare wozvichenura, ndo zvatida kuita chete.
Tinoona vamukwananzi mugwaro ravo vari kutaura kuti vatsvangirai vari kuramba vachityora mitemo yebato renyu, asi hapanawo matanha avari kutorerwa. Munoti
vamukwananzi munhu akadzidza mutemo akagumira panzira. Vakanga vari law student, zvikazonetsa pamberi apa vakabva varegedza kuita law student. Saka ruzivo rwemutemo rwavo rushoma. Nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai vanoziva constitution yepati. Handivo vega vatsvangirai vanodaidzira National Council. National Council inodaidzirwa nachairman wepati, chairman wedu Walove Momoyo. Wakadaidzira National Council yedu, takawirirana mustanding committee nana baba vaMangoma nana secretary general wedu, takawirirana takudaidza National Council. Ivo vana mukwananzi vavo ndo vaitoti hatsuda kutenga zvema chairperson, tikuda zvenational council. National Council yacho yodaidzwa, yogara, yotonga matongera yakaita, zvonzi zvaipazve zvakare. Kwete kwete, hatidaro, mutemo webato uri kuteedzerwa zvakanaka-naka chaizvo chaizvo. Vatsvangirai havasi kutonga vega, vari kutonga vachitarisa zvinotaura mutemo webato.